Mutongi wedare pamsoro Justice Clement Piri vapa mutongo uyu vachiti muchuchusi va Edmond Nyazamba vatadza kupa zvikonzero zvinogutsa kudare kuti muzvare O'Donovan vasapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Justice Piri vatiwo muzvare O'Donovan vanofanirawo kuzvipira paHarare Central nemusi wemubvuro nechishanu chega chega, uye kuti vagare pakero iri kumapurisa kuendesa pasipoti yavo kudare pamwe nekusapindira mukuferefetwa kwenyaya dzavo. Rimwe remagweta ange achimirira muzvare O'Donovan vaobheshava vaudza Studio 7 kuti vafara nemutongo wapiwa nedare.
Tinofara chaizvo nemutongo wapiwa nedare wasunungura client yedu. Dare rawirirana nesu kuti takatarisana nemhosva dzakatarisana nadzo adzisidzo dzingaita kuti arambe ari muhutapwa. Magweta ehurumende atadza kuudza dare zvikonzero zvinobatika zvekuti musungwa arambe ari muhutapwa. Saka tinofara nechitiko chakadai, tinofara nomutongo wakadai, nokudaro taakumirira zvichatevera zvinova kuzorwisana kumatare edzimhosva patinenge tichiona kuti nyaya yoramba iripo here kana kuti mhosva dzakatarisana nadzo dzoraswa nokusingaperi.
Mumwe anoshanda namuzvare O'Donovan Semfarai Munro ati wafara chose nemutongo wapiwa nedare.
Tiri kucelebrata mudara, tiri kucelebrata, hatafara hana safara bhukuza mwe wedu Martha ofuli anobuda mangwana, saka hatafara.
Muchuchusi vaEdmond Nyazamba avo vange vachiramba kuti muzvare O'Donovan vabhadhare mari yechibatiso vati havana zvavangaite nekuti darira pamutongo waro.
Aita basa rake raanogona kasi mutongo ngarambe zvinenge zvataurwa nemutongo here naye kana ndiwo.
Muzvare O'Donovan vakasungwa nemitemo mutsva inoona nezvemashandisirwo emadandemutande akaita seWhatsApp, Twitter, Facebook nezvimwe zvakadaro. Muzvare O'Donovan vachabuda mutorongo mangwana, uye nyaya dzavo dzinotarisirwa kunzikwa mukati memazuva mashoma ari kutevera kudarira magistrate muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.